Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachitizanupiefu haidiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato rezanupiefu kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheChegutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iya ina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vakapambwa neZuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitbureau vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu navaRobson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Tinzwe pamire bato ravo.
Sebato reZANU-PF zvinotifadza nekutisimbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvinoshuvirwa nevana veZimbabwe zviri kufambidzana.
Asi kakunonzi vanhu vaichityidzirwa zvemhando yepamusoro kwaGutuko kuti muzohwina kudai, munoti iwo nemashoko iwawa?
Zvekuti munhu akatyisidzirwa handi ioni zvichishanda nokuti ino nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti ndinopinda ndoga. Zvandaita imomo ndini ndoga ndinozviziva nemwoyo wangu. Saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema. Dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro potse potse taisatozovhoterwa. Chinoitwa ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita maprogiramu anenge achiindisa nyika mberi iwe opposition vanongoonekwa kuti chavo izvezvi pavafugasta havana chavanokura kungokonana vachinetsana shungu chaidzo nekuti Zimbabwe ende mberi havana
tarisirowo yenyu sebato kwagutuko zvamahwina kudai yava ipi
isu tichibva kwagutu takuda kuti tindokunda zvine mutsindo muna December kubulawayo kuti tichinda tichindogadzirisa zvakakanganiswa muaugust kubulawayo tikunde vanhu vashare vanhu vanovatungamira vanovashandira vachivaitira zvakanaka vachiendesa nyika nenzvimbo dzavari mberi izvozvo zvinokwanisika nezanup f party
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vange vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi
sebatauro arikungoita munhu wese zvabuda musarudzo izi zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuzimbabwe dzinoda kuti dzigadziriswe hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva ndokwatinoona kuchitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoitwa zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki
saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi
nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira kuti panofanira kuti pagarwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudzwe tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo saka naizvozvo isusi tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzichange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free
avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise mukwananzi avo vange vari parunare kuHarare nestudio 7 Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. VaJeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwaChabwino kushamva nezuro kwakare asi vatapfumanei masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsa nyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi, chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva matatu kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veboard reADA vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichokwadi, chekutanga, tongoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuIsrael ikoko nenyaya yehondo. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nemamiriro nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka maclimate smart agriculture chinhu ndokwaanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru chaanga anongedzera achiti azorasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti ivhu redu inenge risina kumira mushe, mvura inenge iri shoma, chii chatokwanisa kunge tichiita? Zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno Zimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoita zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maoganika. Makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks, vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zviziplese zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muhukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetables dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tongoti nemusadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka, zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, angaita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani anga achitiunzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavachitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka, uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvino zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varimi havazonzwiwo kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig vari parunhare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncive achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 nemapfumbamwe 29, Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. Ngatinzwei hurukuro yaita na Taboka Ncube we Studio 7.
Kubatira tunongo batira watenge takwanisa mara meja tunge takwanisa ari zvino tino kafu kuto ndande deni nyobatiro vamune ende kuseka kana nemachira kuseka
ye vanhu sofa vamabatira ndeve kupi
right isinto tinonyanya kukonzentrata zvakanyanya nevanhu vari mumatu vanhu vari mumatu sometimes we tend to forget them kuti vanhu vanotobesa kuti vanhu vanenge vachitoro amenza also doing things like that after making a conversation now unotoza realize kuti vanotozinga vanhu zvine mafeelings o normally tinofokusa nevanhu vanenge vari mumatu kubesa ndo vanhu vatinonyanya kubatira zvakanyanya
chii chakaita kuti mufunge kutanga basa rakadai
So I've been following my videos and I don't know. You know, sometimes it doesn't need you to have a million people or something like that. Even a dollar can make a difference. So some of the people, I mean, that's even a dollar.
Saka mune sangano kana kuti zvakamira sei
right iko zvinezvi ndakapinda nevamwe vakagonekera kundo batonavo vatakanga sangano kuti actually kuti Facebook vanhu vavo kuti kana kuda kuita kutanisawo so hatikati editawa atingati organization for the people of Colombia vakanga vaita comfort vavo vanhu guys that is really excited some of the guys vanhu vavo kuti individual the best for one of our family for
vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai
Right, what I can say is, of course, the impact of the social media.
Muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamurikuita nayo kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubata ise
number zviripo dzavano kunangofonera ndo izvo zvinoshandisa 0773 752 751 0773 752 751 ndizvo dzavanoshandisa pa WhatsApp zviripo zvekare
Avo vange vari va Chris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G. vange vari parunare kuBulawayo naTabuka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, nechimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi unobva kune umwe mutereri wedu.
PaStudio 7, vakadiko vana mukoma Wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipindo uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga variko vana Pita vana Pauro kudaitwa kwavo kwakasiyana vakataurwa vakadanwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukufamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Chimuti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubveki nhai vakatumwa neshoko ripira vari kufamba naro ndida kuzivisa ipapo ndibatsireiwo ipapo
kutibetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa namukoma Andrew Charekwa kuSpinge uko. Vabvunza mubvunzo wakanaka kukosei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungosvika mazita akasiyana-siyana vakasarudzwa nani vachiita izvo kuti Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namazita avo vakatizvo vana Paurozve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene ana Bharanasi nana Timotheo nevamwe kukosei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani futi vakadanwa nani. Shoko raMwari rinotidudzira zvakanaka kuti kuti vaparidzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nekuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vari kundoparidza nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachirayira madhimonisa renyu asi avadzivisa asi Jesu anoti vairaya nezi rakanzi nerenyu kanzi vaifanira kutovadzisa nekuti vamwe vevamwe vedu saakududzira kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko raMwari rinotaura kwazvo kuna Ruka chapter 10 kana pamusoro wemashoko uripo vana makumi manomwe vanotungundoparidza kundoparidza nokuporesa pahwani. Shure kwaizvozvo Ishe wakati akagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwavakanga achida kuenda tu akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna She wokucheka kuti abuditse vabati vazhinji pakucheka.
Mushoko raMwari mune dudziro here Pastor Moyo?
Shoko raMwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati rambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura kududzwa kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko raMwari vachiparidza vhangeri raJesu Kristu sezvatinoziva kuti Jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na20 anoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhabhatidzire mwana kuva namweya mutsvene kududzwa kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo nesuwo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko raJehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memundawo vanhu vakawanda zvikuru sezvatinozova shoko raJehovha Mwari rinotora futizve kuna Johani chapter 15 pamuzambiringa Jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isu tiri matavi kwakuti matavi ose ari muna Kristu anofanira kuita basa raKristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achapiswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati vaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakazvipa mazita akasiyana-siyana izvo zvichakudyai mwoyo nokuti nemiwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muwewo umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri kuti Kristu akatuma vanhu vazhinji kuti shoko raMwari riende mberi ndosakamuzora shoko raJehovha richitekeshera vanhu vachiwanda vanotoparidza vashoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zviyo zvaibva chero zvakadaro shoko raMwari rinotaurawo zvokwazvo pamusoro pemasawi hanzi regai masawi nezviyo zvikurirani kuna Matthew chapter 13 verse 29 pakava nezviyo zvakamera kuti mukurarama kana kuti mukunamata kuvatsvene pavaposto ipapo munogonokuwawo nemasawi anogona kuuya vakapfekawo matehwe egwaivo vari mapere asi vanhu vakafanana vakafanana masekunonzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndikristu saka vaparidzi vanofanira kuti vawande sezvamunoziva kune rudzi rwakanga ruri rwejobho wanakoririosi kwakatumwa wanapita vakafamba vachiparidza vhangeri vanhu vakatendeuka kana usiya vakagadzova muvanhu vaapostori uku kutsoko ramwari ende mberi saka vapostori vacharamba vachiwanda kuwanda kwevapostori hakuna kuipa asi kuti soko rajehovha rinofanira kuti riende mberi kuwanda kwevanoparidza vhangeri hakuna kuipa
tinotenda pastor Richard Moyo netsananguro yavatipa ndipo panoperera chirongwa chanhasi tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheDynamos chapinda pachinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinhano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova chicken in 2-1 ndokupinda mapoints makumi mashanu nemana uyezve pachinhano chechipiri asi chakaenzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaunza mhemberero mumusha weDimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurayiridzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Tsugove ndiye ari kungofanorayiridza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Highlanders yarova Herentals 2-1 muBabafield Stadium. Bosso eri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBosso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence dzevakomana uye nenyaya yekudherera kana vachitamba nemateams ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha wengezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weleague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weleague uyu. Asingezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Yada yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uri kune chitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemuSouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi varikubva mhiri nde Jordan Zemura we Udenese ku Italy. Brandon Galloway we Plymouth mu English Championship. Tine Jadebe we Houston Dynamo ku USA. Munashe Garanganga we Sheriff Tiraspol ku Moldova. Pamwe na Admiral Muswe we Exeter City ku England. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Na iyo inyaya tabata shika kumagumu echirongwa chedu muHarare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisa.